Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Food Program inoti nzara yowedzera mumaguta nemadhorobha emuZimbabwe. Mutevedzeri webhurukota rezvedzidzo yepamusoro akadzingwa basa nezuro okumbira ruregerero. Tichakupai zvabuda kubva kumitambo yenhabvu yekosafa cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti uwandu hwevanhu vasisina chekudya huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya mumaguta nemadhorobha emuZimbabwe sezviri kungoitikawo kumaruwa. Uwandu hwevari kuda chikafu muguta reBulawayo wawedzera kubva pavanhu vanodarika zviuru zana nemakumi masere nechimwe kana kuti 1,308 gore rapera kusvika pazviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezviviri kana kuti 272,804 gore rino. WFP iri kuyambira kuti zvinhu zvichatonyanya kuita manyama amire nerongo sezvo chirongwa chayo chekubatsira vanhu nemari yekutenga chikafu mumadhorobha nemaguta chave kusvika kumagumo. WFP yati yasvika pamhararano sezvo chirongwa chekubatsira nemari chave kusvika kumagumo panguva iyo vanoda rubatsiro vave kuwandisa. Vanhu mamiriyoni mapfumbamwe muZimbabwe vanonzi vakatarisana nenzara inotyisa gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abatanyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga.
Ichokwadi kuti mumaguta muri kukwira urombo zvakati nyanyei nenyaya yekuti chaienderwa kumaguta kare kuenda kotsvaga mabasa. Iye zvinezvi zvino maindustry edu haasi kukwanisa kuabsorba vanhu kuti vange vari mumabasa. Vakwegura vedu vakarasa tsika yaisoitwa kare.
Itsika ipi Reverend Matonga?
Yekuti munhu akanga aritaya anoenda kumusha. Vazhinji vedu vari kuramba varimo mumadhorobha imomo nekuti havachada upenyu hwemumaruzevha. Zvichida nekuti havadi kushanda nesimba kunoitwa mumaruzevha. Vazhinji vavo munozoona kuti vanenge vachitraya kuita mavhenda.
Pane dambudziko reya.
Zvavanotengesa zvacho zvinoda kutengwa nevanoshanda. Saka kana vanhu vasiri kushanda and everybody else is a vendor pachimana chenyu ipapo, chance yekuti iwe ugotengerwa inenge iri shoma. Zvinochinetsa manje nepamusana pekuti World Food Program yacho iri kutoti programu yayanga iri kupa inonzi cash for food, kureva kuti vanhu vanenge vachipuhwa mari kuti vaende kozvitengera zvekudya kana kupuwa mavoucha. Chirongwa ichocho chiri kuuya kwamvura yacheka makumbu.
Izvi zvinorevei?
Zvaane dambudziko kuti vagara vangu vachitobatsirwa vacho nevanga vasiri pachirongwa vese vakuda rubatsiro. Saka nhau iyi yakaoma ende inonoti isa pakaoma muikonomi yeZimbabwe.
Nechikonzero chei?
Nepamusana pekuti panorongwa inonzi cash for food iyo inenge ichibatsira zvekare maindustries kuitira kuti awane vanhu vanenge vachitenga, kureva kuti mamwe emacustomers evanhu emashops anenge akuita mashoma kana kuti anenge asisina mari yekutengesa. Zvinoreva zvekare kuti zvaakunoafecta manufacturing industry iyoyo yacho yatiri kuti haina kunyatsokusvika pakati nakei.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vari parunare na Blessing Zulu Studio 7 vari kwamurewa. Tatumira mubvunzo kumunyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi Zimbabwe yakatoisa chikumbiro chekuti inoda mari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti $3.3 billion kuti ibatsire vanhu vari kuyaura nenzara. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa zvavo kuti hapana anofane nzara asi kuwana rubatsiro rwekupa vanhu kunenge kuri kunetsa nekuda kwekuti masangano akaita seWFP awandirwawo nevanoda kubatsirwa pasi rose nekuda kwehondo dzakawanda dzasiya vakawanda vave vapoteri. Vaimbo vamutevedzeri wegurukota runoona nezvedzidzo yepamusoro vaSimelisizwe Sivanda vakadzingwa basa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanyora tsamba kuruzhinji vachikumbira ruregerero nezvavakaita. VaSivanda vanonzi vakaudza mukuru wepachikoro cheClonmore Primary kuBobby mudunhu reMatevelerand North kuti adzinge basa mumwe murayiridzi wechidzimai ainge aine zita rechipiri rechishona. Maituro avo aya akashorwa zvikuru nemasangano anomirira varayiridzi kusanganisira Reprogressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ achiti kushora kodzero dzemurayiridzi. VaSivanda ndo mumiriri weBobby mudare reParamende. Vamwe vanhu vekumateveleland vave nemakore vachikurudzira hurumende kuti ipe basa varayiridzi vanogona rurimi rweIsindebele zvikuru vanodzidzisa vana vadiki. Asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
Deployment yeradzidzisi muchikoro inofamba zvakanaka chaizvo. Tinototi kana tisati tatodeploya murayiridzi kuti aende kunharaunda yaanzi awana basa, anotombozamiwa kunzi zvechokwadi anoziva here rurimi rwaamai vevana vaari kundodzidzisa ikoko. Izvi zvinotoitwa pamaeducation offices, zvoitwazve pamaofisi epublic service commission. Kana zvazoonekwa kunzi hazveshuwa azvaka kodzera munhu iyeye ndopa anozoendeswa kuchikoro chinenge chakanangana nebasa raanenge awana.
Saka hapana mikana yekuti vamwe vanonyepawo kuti ini ndinogona chishona kuti aendeswe kwamurehwa iye asingachigoni.
Mikana iyoyo haiwanike nekuti unotombosheedzwa wotobvunzwa nechishona chacho ichocho wotombotariswa kunzi zveshuwa unochigona here chishona cheECD wotobvunzwa nemaofficers edu eministry of primary secondary education nema officers edu eku public service commission. Ve primary and secondary education normally vanenge vari pa district uye vanenge vakabatanawo ne ku public service commission vanenge vari pa district office.
Saka vari kutaurawo kuno vachitudza kuti kwedu kuno kune vasingagoni mitauro vari kuzvitora kupi izvi.
Pane vamwe vanenge vachingotiwo uyu kuda haana kukurira kuno asi isusu mutemo wedu hauzwi kuti wakakurira ikoko here. Ndinokwanisa kunge ndisina kukurira kuchipinge asi ndichireketa chindau zvinomwisa mvura ndinobvumidzwa kuenda kundorayiridza ana ekuchipinge achounzwa zvandei ndichotaura asi ndisina kumbobvira ndakurira ikoko. Uye ndokwanisa kunge ndingoriwo munhu anotobvawo kure kana Hurungwe asi ndochodzidzisa kuchipinge nekuchindau chacho ndine ndichichireketa.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Ivans abatawo munyori mukuru wesangano reATUZ vaRobson Chere.
Tichisangano tine danho rakagara takatora uye tichiisa kuhurumende kuti mukutorwa kunoita varayiridzi vachipinda mabasa varayiridzi chirongwa chechokutorwa kwemabasa kupindwa mabasa varayiridzi chofanira kuitirwa mumaprovinces akasiyana-siyana zvichireva kuti vanhu vanenge vachitorwa vachipinda mabasa kungava kuprovinsi kana kuti mashonaland east kana kuti bruwayo kana kupi imwe provinsi zvinenge zvichiri wanifana nyari wanu wanende kana nezvinhu zvinenge zviri mumunzvimbo macho nemomo nemalambe dzichaura chai mutauro wacho uye zvimwe zvinodikanwa zvakafanana nemakofizi anoitwa momo yatinotikarikurano yachone
ndiwo mafambiro azviri kuita here mumatunhu mamugero
handizvo zviripo saka tiri kuzoona taakusangana nematambudziko ekuti murayiridzi anokandwa kana kune imwe nzvimbo ingave pamwe inotaurwa chitonga asi murayiridzi anenge asingakwanisi chitonga asi murayiridzi anenge asina dambudziko zvekare nekuti akandwa ukoko nekuti munhu wese kana akatema anenge achida saka anozongoenda nenyaya dzaakudabata atoriwo kutosungurudzwawo pane kuti anga zvakaitika kunzvimbo yaanobva yaanokwanisa kunge achiwana basa
asiwo nekunetsa kunoita kuwana mabasa munyika mazuva ano munhu haazongoendi chero kwaanzwa kuti kunodiwa munhu here
hurumende inofanira inge ichiendesa vanhu kumabasa kwaanenge vachibva zvichienderana nezvodiwa ukoko
idzo nzira dzebazi rezvedzidzo dzinenge dzichifanirwa kufamba sei kugadzirisa nyaya idzi kana dzichinge dzava kuitika sezvatazoona zvoitika izvi
gurukotara rehurumende rakatenga mwero pakuzopinda muzvikoro rowanikwa rotuka murayiridzi nekuti murayiridzi munhu atoropa dambudziko yatinoti victim owanikwa otukwa zvekare apa chiziva kuti iwo makurukota hurumende ndivo vanofanira vachigadzirisa izvi vaitaatamunge vachienda kudistrict education office vachiengeja ministry of primary and secondary education nepublic service inopedza vanhu mabasa votaura kuti aiwa apa pane mishimechi yakati dai mamusha kuprovhinsi yakati nosagara anenge achienderana nevana vane mutauro wakaenderana nevoo
munyori mukuru musangano revarayiridzi vekumaruware atus varobson chere vari parunare muharare naivan sininga westudio 7 vemapato anopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende mhosva yekumbunyikidza kodzero dzavo zvakanyanya pamberi pemusangano wesadic uri kuitirwa munyika mwedzi unouya vechidiki kunyanya ndo vari kuti vave kugara vakabatira hana mumaoko hurumende pasina kupa umbowo inoti pane vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare
Musi wa 16 mwedzi wapera, nengo dzechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change makumi masere kunyanya dzechidiki dzakasungwa nemapurisa dziri pamba pemutungamiri wadzo vaJameson Timba kuAvondale muHarare. Nengo dzeCCC idzi dzaiita musangano wekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child kudare dzakabva dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Avasi vezvimatongerwo enyika chete vari kuti munyika maberekera ingwe. Chikoro cheBeacon Hill Primary School kuPlumtree chakarambidzwawo kuita mabiko ekutsvaga mari manheru zvichinzi nemapurisa zvinhu hazvina kugadzikana munyika mumwe weavo anoti akatyorerwa kodzero dzake vhiki rapera murume wechidiki akumbira kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Maxwell Bamusi sezvo achitya kuzvikanda mukanwa mamupere
ndakasungwa neThursday musi wa 27 June mutown muHarare To cut this long story short, I had to sleep by myself. On negotiation, kunzi, since the Arako Ripo, Unokasira Wenda Vishi, Kochi Mangwani. Umasels Macho, Tango Roa, Chisundwa, Mangana Choma Kusen, one's alright. For a footy computer, Panama Farako Secha Vetana, Raza Aura, Chumpai Five. And at the close of the day, I ended up having to pay $30, which was not supposed to have been paid.
Havasi vose vasiri kufara nezviri kuitwa nemapurisa mumwe mudzimai wechidiki anogara muHarare rumbidzai mpofu anoti kune nhunzvatunzva dzinoda kuonererwa kana nyika ichinge iine zvirongwa zvikuru zvakaita semusangano weSADC
maopposition political parties anosponsewa kuti vaite mademonstrations kuti vakwanise kuti vanoita sekunge muno munyika hamuna zvakanaka zviri kuitiwa nebato riri kutonga
kutaura kwamuzvare mpofu uku kunotsoropodzwa natapiwana shechiriga wechidiki anoshanda nesangano rakazvimirira reHill Zimbabwe
hurumende ngaisiye vanhu vataure murugare murinyararo dzingava nhunha dzavo nokuti kana vanhu vane nhunha kunyange maringe neSADC pachayo vanotendedzwa zvakare kutaura nokuti constitution yedu inobvume vanhu kuti vataure pavanoda zvavanoda kune vavanoda African Charter chaiyo human rights inotendedza zvakare kuti vanhu vataure zvavanoda
zvava kutyisa kuungana muguta reHarare muri vanhu vanodarika vashanu sezvo muchigona kusungirwa mhosva yekuungana pasina mvumo yemapurisa izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika kutyisidzira veruzhinji kuti vasasimudza misoro kunyange kodzero dzavo dzikambunyikidzwa asi kunyange zvakadai zvichiitika munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vanoramba kuti pane kumbunyikidzwa kweveruzhinji kuri kuitika apo nyika yatarisana nemusangano weSADC summit
takazviona sese chikura tatirikotivana taionererwa musokongoita maenzi pamba maiona kuonererwa kwaita mwana iyeye Asi wabereki wakangwara vai katora wakaida na wakuseru wakashuwa pura kutikazi kami kunonzi mchishona chedu imba ino roe wapanguyo
vamo vezu matonge roe nyika avari kuchikira kuti nekuda kukura chizira kwa kaitu kwa neve chidiki ve kukinya sondora pera vachiramba nyaye kukizu kwa kwe mitero urumende ya Zimbabwe ichatowe zira kumbunyiki za vanu kura chizira kwa vechidiki kwa kwa unavanu makumi maviri vachura iwa ni mapurisa kunyanya vechidiki kwa kama nikiza mtungamiri wenyika ii va William Ruto kududu zapa urungwa wavo unonzi waizo omesera varombo uu. Nyanzu ino unguru na nyanzu vechidiki uye vaka moshanda nisanga nore United Nations Federation of Youth Associations vama Cleo Mapumo vano turumende ya Zimbabwe haifaniri kunyarari za vanu kana vai inesu nyunyuto.
Chinone sandiche kutiveru jinji waka uza mapolisa kutivari kudagura tizira vano nyumwa mvume ya kuita isu kukana bumbiro remitemo rechitendi ilagura tizira vano rambizirei asiwo nerimwe pivi daivo vacho vano da kupinda mumigwagwa vachira tizira vaita izu kote kuzeita mirishuonga ni ukanganisa uvamwe vasine ine kuratizira kwavo.
Musangano we SADC uyu uchaitwa mwezi unotevera muno muHarare uchaona Zimbabwe ichitambidzwa chimuti chekutungamira gungano remubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica iri kwegore. Chigaro chekuvasa chigaro we SADC ndechemadzoro sezvo chichingotenderera kunyika dzose. Asi veruzhinji munyika vave kuti dai musangano uyu waitwa ukapera kuti vaone zororo sezvo gadziriro yacho yave kuchikora dzimwe kodzero dzavo ukuwo migwagwa yakawanda ichivharwa. Hurumende yeZimbabwe yakatomboyambirwawo neUnited Nations kuti inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu zvikuru vanoda kuratidzira murunyararo. Kodzero iyi iri mubumbiro remitemo renyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanomirira America kumusangano wenyika dzakabudirira kunyanya Mineral Security Partnership vanoti China iri kushandisa nzira dzekutengesa chicherwa checobalt zvisina kunaka muDRC kuti mutengo wacho urambe uri pasi zvakanyanya nyika iyi isina chainowana. Asi kambani yekuChina yeCMOC iri kuramba izvi. Cobalt inoshandiswa kugadzira motokari dzechizvino zvino dzisingashandisi peturu kana diesel zvinosvibisa mweya wekufema kana kuti electric vehicles. Vakuru mubazi rezveutano muGaza vanoti mauto eIsrael auraya vanhu vasere muguta reKhan Yunis pangopera zuva rimwe chete Israel yati vanhu vabude muguta iri. United Nations yashora zvaitwa neIsrael ichiti kumanikidza vanhu kuti vabude muguta iri kunoreva kuti hakuchina kwekupotera mudunhu rose reGaza. Israel inoti yabhomba nzvimbo yakakandirwa maguta ayo zvombo zvemuchadenga nechikwata cheHamas. Apo kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yepamwedzi mumwedzi uchangopera wachikumi yakadzikama kusvika pa 0.0%. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe riri kuzvirova dundundu richiti izvi zvakaunzwa nekuda kwematanho aranga richitora ekudzikamisa upfumi hwenyika kubva mumwedzi wakubvumbi pakaparurwa mari itsva yeZig. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chagavhana weRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti mitengo yezvinhu haina kukwira muna chikumi nekuda kwekuti mari itsva yeZig iyi yakauya nekudzikamisa mitengo.
Mari yedu yeZigi nekuti yakatsigirwa nemari yekunze kwenyika negoridhe yaunza dzikamiso paZimbabwe endi ndozvinongotaridzwa nezvabuda pachikero chemutengo wemari, pachikero chemutengo zviwanikwa muZimbabwe.
Vagwanyanya vanoti chiri kunyanya kufadza ndechekuti kudzikama kwemitengo yezvinhu uku kwaitika panguva yenyika iri mumatambudziko enzara zvichireva kuti zvichasiya mhuri dzakawanda dziine mari yekutenga zvimwe zvadzinoda.
Honga hatisati tasvika hedu asi zvinongotitaridza kuti kumberi kwatiri kuenda uko kune chaedza.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara Vano tishaka kosha kujekesa kuti munachivabvu inflation yaitove muminus. Zvichireva kuti mitengo yezvinhu yakatokwira munachikumi.
In terms of my USD, monthly inflation yatoderera kusvika pa minus 2.4% muna June. Then muna May yanga iri pa 0.1%. Asi tikarasa on an annual basis, inflation in USD yakwira kusvika pa 3.8% muna June, ichibva pa 3.5% muna May. So yaitowati kuti hongu economy yedu yava highly dollarized. Asi kana vachimeasure inflation varikutarisa zviri kuitika both in terms of US dollar, in terms of mazig, ne kusanganisa ma US dollar ne mazig kuti tinge tichiwana a blended inflation rate.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishandawo vari kuBritain, muzvare chenaye mumwe mutambasere, vanotiwo mitengo yezvinhu inogona kunge isina kukwira muna chikumi kana zvichienzaniswa nachivabvu, nenyaya yekuti vezvitoro vanogona kunge vakanga vakagara vakakwidza mitengo yavo zvakanyanya nechakare. Saka tingati here zigi yaunza kugadzikana munyaya dzemitengo yezvinhu kwagara kuchitsvagwa nenyika kwemakore akawanda adarika aya. Muzvare mutambasere vanopesana nemaonero aya.
Aiwa, hazviite kuti titarise nguva diki diki nekuti zigi yakauya tingati kupera kwa April ndopakatanga kusekuleta mari yezigi. So hatingashandisi zvinhu zvaitika panguva ye 2 months kuti titarise kuti saka zvakutorevera kuti zvinhu zvagadzikana. So tinenge tichiziva kuti mukufamba kwenguva by kana tatosvika kana kuti kuna September zvinhu zvange zvashanduka nemashandukiro asina kunaka muZimbabwe. Nenyaya yekuti ikonomi yedu haina kugadzikana, haina zvinhu zvinoipa kugadzikana, hatina resilience muikonomi medu.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti inflation yepamwedzi yakaderera kusvika pa 0.0% muna chikumi ichibva pa 2.4% muna chivabvu. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa mutongo wedare repamusoro-soro reSupreme Court wekuti vaimbo vamutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevamwe vatungamiri venyika yeAmerica havafanira kuendeswa kumatare edzimhosva nekuda kwezvinhu zvavanenge vaita vari muhofisi zvinoenderana nebasa ravo. Asi dare iri rakati matare epasi anokwanisa kutonga nyaya dzinenge dzanzi dzakaitwa nevatungamiri venyika dzisinei nemabasa avanosungurwa kuita vari muhofisi. VaTrump ndo vakakwidza nyaya iyi kumatare mushure mekunge vapomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga musi wa 6 ndira 2021 vachinzi vaida kurambira pachigaro mushure mekukundwa musarudzo navaJoe Biden muna 2020. VaTrump vatambira mutongo uyu asi vaBiden vanoti mhosva iri kupomerwa vaTrump inofanira kutongwa nematare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvazvinoreva ndezvekuti papa nenyaya yange yari Supreme Court yange ikaendeswa ichida kudzidza nyaya dzeimunity kuti vaTrump here vanokwanisa kutongwa nenyaya dzavo dzavari kupomerwa kumatare ari kuzasi uku. Saka Supreme Court yakataura kuti vaTrump vane immunity panyaya dzavakapara vari president, ende uyezve vane immunity zvekare panyaya dzavakaparawo vave former president. But zvaitaura Supreme Court ndezvekuti zvavakapara vari president vane inonzi absolute immunity, meaning to say kuti havatokwanisi kutotongwa neany nyaya sezvo vangu vari president. But pavakazobva pachigaro vane immunity iyo ichazova ichizoonekwa nematare ari kuzasi uko kuti vanokwanisa kutongwa here nenyaya dzavari kupomerwa vachitasa immunity iyoyo.
Tinoona kuti vaTrump vanogona kuenda kumatare epasi vakawana zvinobuda ikoko vobva vadzokera zvakare kuSupreme Court. Saka izvi zvinozorevei?
Handikati kuti vari kutsigira vaTrump pane zvavakaita, but ivo vari kuinterpreta yavari kuti like constitution yemuAmerica kunongo vachiti aiwa nangu vaTrump vachiita zvavakaita vanga vari president, and zvinotaura mutemo especially constitution ndezvokuti vane inonzi absolute immunity and hapana ivo sedare zvavanokwanisa kuita nekuti zvirimo mubumbiriro mutemo. Vamwe vari kuzvionawo vazozviona sekuti zviri kupawo yatingati green light kune zvakaitwa nevaTrump, uyezve vamwe vari kupokwana nejudgment yacho achiti majustices akapa like yatingati green light kune mamwe mapresident ekumberi kuti vakwanise kuva vachipara mhosva nekuti mapresident pasina zvinoitika kwavari. But zviri kutaura constitutional court ndezvekuti in terms of mutemo muAmerica munomo, in terms of the constitution vaTrump vane absolute immunity pane zvavakapara vari president. But uyezve vari kupawo futi rimwe side zvekuti aiwa nangwe vasisiri president pane inonzi immunity, but iyo haizi absolute. Iyoyo ndo inokwanisa kuvechi ongororwawo nematare ari kuzasuko vachiona kuti vaTrump vanokwanisa kuva vachitongwa here.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vanga vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7 vari muTexas. Zimbabwe yabuda makwikwi kweSafa Cup mushure mekurohwa 2-0 neKenya kuSouth Africa nhasi. Kenya neComoros ndidzo dziri kuenderera mberi nemakwikwi aya. Zambia yabatana neZimbabwe kudzokera kumusha uye yakundwa 1-0 neComoros nhasi, zvichireva kuti haina kana mutambo mumwe chete wayakunda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hey, pa Studio 7 makadi yapo haina ngu ndine chikumbiro inini nakumbira mududziro Madhara ari kuZimbabwe ari kutonga nyika kuti hey, matikuwadzisa kuno iye zvino ndashanda ndiri kubva panapa ndashanda panapa ndavharwa mari yachona ndatobudisirwa nepfuti nepfuti ndotonzi haa hati kupi mari dzokerai kumusha kwenyu apa kumusha kwedu zvinhu zvakaoma. Ndakumbirawo mududziro muNangagwa naChiwenga kuti haa zvamuri kutiita izvi kaisenga mungamboritii.
Masura sei pa Studio 7 hapo, masura sei mose vashamari ve Studio 7. Ai ndoda kungotaura pa musoro penhau yaChamisa. Ai nemaonero angu ini Chamisa haana chivimbo ende inini handina chivimbo naye chekuti angava mutungamiriri wenyika. Munhu asina direction, haana kwaanobva, haana kwaanoenda, haazivi zvaanoita. Wangotofanana naye muNangagwa vacho vose vangu, tongoti vose vangofanana nekuti hatichatovoni direction yake chacho, hatichadozi kuti uri kuinda nepi kana kuti uri kubva nepi. Saka tainge takamira naye kubva kumashure kwose kusati tatozoona kuti haana kwaanobva, haana kwaanoenda. Saka bhita tichingotosiyana nazvo, tichingotambudziwa yedu nezani yacho chingotambudziwa, nekuti tariona kuti naiyewo haana makwaliti ekuti angava mutungamiri wenyika. Ndini takudzwa fekiti ndiri paSouth Africa.
Masikati masikati paStudio 7 pano vashamarari, tinotenda nebasa ramunotiitira. Ndinongoda kutaura kuti handizivi kuti vanhu vanombozofunda kana zvisinge zvadizviya zva, because chinhu chese chinoitika panyika panapa tinoziva kuti chinopera. Asi chinopera ichochi chinoti zvarira njira yakanaka mberi kwatinoenda, kana chiita chichatiitira njira yakashata mberi kwatinonga tichienda. Pamusoro paMunangagwa havazivi kuti zvese zvinoita zvinopera, nezvaitwa ndiMugabe zvakaperawo, hapana zvakamboitwa zvikasapera. Saka munhu anode kuti zvipere zvakashata mashatire zvinenge zvakaita, kuti auzivi kuti mwana wako akade kutaura chakati onzi ngaaiswe mujere, mwana wako akazwi chakati onzi ngaaiswe mujere, kunonzi kuita ikoko. Asi echiziva munhu kuti zvichapera zvinoita izvo, saka kupera kwazvo zvinozova nemaconsequences akadini kupedzisira kwazvo izvozvo. Vanhu vachikuona uchifamba mustreet uchigara uri pamba pako nemhuri yako, vanokuona semunhu wakadii uchiti mwana akataura zvaizvaonesa mujeri, akataurwa utaura mwana onesa mujeri. Saka vana vasazotaura pamusha, pamusha pavo pavakazvarwa votadza kutaura. Zvamunangagwa zvinenge zvisina chikora mukati.
PaStudio 7 makadi vashamarari wese makadi, toda kungotaurawo panyaya yana Mike Chimombe vari muusungwa pamwe neumwe wacho anonzi Wilina Uchivayo. Aiwa haiwa ingori catch and release, iwo vari muusungwa wacho vari kutozviziva kuti tichabuda hedu kana nguva yakwana yekuti tibude. Hapana, nyaya yakapera kare, hakuna chinoitika, wachazongoere kana wabuda. Pasina news dzinoziviswa kana chinoitika, inozongoti zizi nyaya yacho.
Izvo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Sekuziva kwenyu isu hatina kwatakarerekera. Musakanganwa chirongwa cheve chidiki cheThe Connection na8pm nhasi, apo tiri kutarisa kuparurwa kweurongwa hwekurwisana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka rakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau zvakare. WFP inoti nzara yowedzera mumaguta nemadhorobha muZimbabwe. Tamba tashuka kumagume chirongwa chedu anokoneka yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemwe na mtungamiri Nkomo.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazo omuhle lamhlanje kungolwesibili mhlaka 2 kuNtulikazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indlala inkolo ngenxa yesomiso ngenxa yokungani kwezulu kusuka nyakenye kwenze ukuthi abantu abaningi edolobheni emakhaya lasemaplazini bangalimi.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi indlala isihlasele ngamandla emadolobheni eZimbabwe njalo ithi kobulawayo selikhuphukile imani labadinga ukuphathiswa ngokudla.
Intsisa esingayikhangelelanga naleyo ku-26th century ukuthi abantu bengabuthwa nje ukubana umuntu ubotshele ukuthi ube kumithini endlini e-private.
Kubotshwa abaphikisayo mahlayana ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC ozaqhutshwa ngoNcwabakazi. Sebedle phana abantu enkundleni zokuxhumana kulandela imizamo yobe ngumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo yokuxotshisa umbalisi ofundisa abantwana isiNdebele e-primary yena engasazi. Iqembu leZimbabwe Warriors eliphumile kumncintiswano weCOSAFA Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi indlala isihlasele ngamandla emadolobheni eZimbabwe njengasemaphandleni njalo ithi kobulawayo inani labantu abadinga ukuphathiswa ngokudla selikhwelile lisuka kunkulungwane ezilikhulu elilamachumi edlula isishiyagalombili 181,380 nyakenye layaphose kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 272,804 lonyaka. Linhlanganiso ithi okwenza umumo ube mubi kakhulu ikuthi isimisa uhlelo lwayo lokupha abalambayo emadolobheni imali yokuzithengela ukudla. Ithi ukuvalwa kwalolu hlelo kuthiya abantu abanengi ikakhulu omama abazithweleyo abamunyisayo kanye labantwana bengasela ndlela zokuthola ukudla. Elizweni lonke jikelele okugoqela emaphandleni abantu abalambayo abadinga usizo oluphuthumayo bayizigidi eziyisishiyagalolunye 9 million. Kunyanga isanda kwedlula uhulumende wethu la isicelo semali engange 3.3 billion US dollars yokudingela abalambayo ukudla. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kokuqhuba inhlelo zokuphathisa abantu laba endaweni ezitshiyeneyo zemaphandleni, abantu abanengi bathi abakakutholi lokhu kuhla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi inani labantu abadinga uncediswa ngokudla likhwele kangaka ngokuba indlala inkulu ngenxa yesomiso ngenxa yokungani kwezulu kusuka nyakenye kwenze ukuthi abantu abaningi edolobheni emakhaya lasemaplazini bangalimi lalaba kade belima ema-irrigation ngenxa yokuthi izulu kalinanga amanzi akhona kawasekho akade bethelela ngomthombo amanzi kawasekho njalo ngakho ke inani liyakhwela lalabo abadinga ukudla ngobuningi babantu sebelala bengadlanga kuse bengadlanga baya kudinga ke ukuthi bancediswe kakhulu ngenxa yesimo abakuso.
Njengoba uhlelo lwe-WFP lolu soluvalwa abantu abaningi besala bengelancedo uhulumende yena engaphathisa ngandlela ba
i-WFP inceda kakhulu ngemali le yokupha abantu ngokuba ibasiza ukuthi bathenge ukudla lalokho abakudingayo ukuze bakwazi ukuphila ngendlela efaneleyo. Ngakho ke le mali nxa isimiswa ngezizathu zona lezi eziqanjwayo kutsho khona ukuthi abantu baza basensizini ezinkulu kakhulu okwedlula lokho akade bekukho. Okudingakalayo ukuthi uhulumende asuse izimali azinqande lapho ekade zisiya khona azise kulokho osekuvelile ukuze isikhala lesi sesivela ngenxa yokuthi i-WFP isisusa lezi zimali zingasekho uhulumende angene kuzo kuso azifake lezo zimali abantu bakwazi ukuphila. Kanti imali eziningi ziyalahleka bakithi ku-corruption ziyebiwa ngabe lo mthombo we-corruption uyavalwa leli lizwe ngabe liyenelisa ukondla abantu ngesikhathi sendlala losize.
Elizweni lonke jikelele siyazi ukuthi kulabantu abangu 9 million abalambayo kodwa uhulumende uthi uyabaphathisa abanengi endaweni ezijiyeneyo abanengi bathi ukudla kabakutholi.
Siyathemba ukuthi kuzavalwa isikhala sonke abantu abakuso kungabi khona ukubandlulula lapho kuphiwa ukudla ngokuba abantu kumele bakuzuze ukudla kungakhathalekile ukuthi kuleli qembu kumbukuleliyana lezombusazwe ukhuluma luphi ulimi uyiphi province ukuliphi ikhaya umhlophe kumbe umnyama mdala kumbe umkhulu ngesifazana noma ngowesilisa bonke bamele bakuthole ukudla lapho bekudinga noma bengaphi kwelizwe kungela kubandlulula. Ngakho ke siyathemba siyakhuthaza njalo njengabantu ukuthi ukudla kufinyelele kuye wonke umuntu kungela kubandlulula. Laba bangakakuzuzi kakuyefika khona asebekuzuzile bakuzuze bonke kungela kubandlulula phakathi. Kuza kwenza ukuthi isithunzi sabantu beZimbabwe sigcinakale siphakamiseke bahlonipheke ngokuba kulilungelo labo ukuthi babe lokudla kulilungelo lokuthi bahlonitshwe kulilungelo lokuthi bangabandlululwa ngenxa yalokho abakukhethileyo kumbulima abalukhulumayo kumbe ukuthi banjani.
Umnumzana Fidlela Ncube ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association. Sixoxela ekubulawayo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu laba mabandla aphikisayo bathi bakhathazekile kakhulu ngokubotshwa mahlayana kwabantu abaphikisana lohulumende weZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu weSADC ozaqhutshwa ngoNcwabakazi. Inhlanganiso ezifana le Amnesty International ziyakusola kakhulu okwenzakalayo lokhu zisithi kubotshwa abantu abangelamacala abenza imihlangano etshiyeneyo evunyelwa phansi kwesisekelo sombuso welizwe i-National Constitution. Kulamalunga e-CCC lawo manyano we-National Democratic Working Group okhokhelwa ngumnumzana Job Sikhala asanda kubotshwa esetheswa amacala okwenza imihlangano engavunyelwanga ngamapholisa. Awe-CCC amalunga afika phose amachumi ayisishiyangalombili alokhe evalelwe ngemva kokuncitshwa imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso se-bail. Abotshwe ethakazelela usuku lwabatsha olwe-International Day of the African Child. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe ubopha abatshotshozela udlakela abancedisana lamazwe angentshonalanga azama ukugenqula uhulumende wakhe. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo Comfort Mpofu okhokhela uhlangothi lwabatsha kumanyano weNational Democratic Working Group.
Ukubotshwa kwamalunga awenhlanganiso eziphikisayo kuyaphambana lemithetho eZimbabwe njalo kuphambana lemithetho yamazwe wonke jikelele masesikhanyile lapha ngoba siyakubona ukubana kulokuncindezela amalungelo oluntu and into esasingayikhangelelanga naleyo ku-21st century ukuthi abantu bengabotshwa nje ukubana umuntu ubotshele ukuthi uba ube kumithini endlini e-private yinto etshengisela ukubana akula lapho esiyakhona njengelizwe.
Ezinye inhlanganiso zithi lokhu kuqhutshwa ngenhloso yokuthulisa wonke umuntu ongaphikisana lebandla elibusayo ngalesi sikhathi. Kukhangelelwe umhlangano weSADC, wena ukubona njani lokho?
Into esobala ukubana bakhangelele ukuthulisa labaphikisana nezanu-PF sisiya kuSADC ngoba yabona ukubana kula muntu ongabothela ukubana sebehlangene ku-private residence endlini yomuntu bebahlanu kuphela ukuthi umuntu ubuthele for an unsanctioned meeting njalo kuyatshengisela leSADC yakhona ukuthi kukhona okungahambi kahle lapha emzini weZimbabwe.
Yiwaphi amanye amalungelo ayephulwa-ke nguhulumende kulolu daba?
Kulelungelo leli elivumela abantu ukubana behlangane, ilungelo eliyephulwa nguhulumende, ilungelo lokuthi abantu bezi-organize politically, ngelinye ilungelo labantu kumele bebe nalo ukuthi abantu bezi-organize politically. Awumelanga umuntu uncindezele ukubana ngihlangane lozibanu inhlanganiso le sengibotshwa, awumelanga abantu besabe. Uma sikhuluma ngendawo yabantu abalingeneyo e-democratic society, kumele abantu bekwanise ukuzihlanganisa bezi-organize politically. So nxa abantu bebotshwa khona lapho, bebotshelwa khona lokhu, kutshengisa ukuthi uhulumende kancindezeli ilungelo loluntu kuphela, but encindezela le lungelo lokuthi abantu bezi-organize politically, lokuthi abantu nje behlangane ezizweni uhulumende. Njalo futhi uncindezela le lungelo le-right e-privacy ngoba awumelanga be-invade izindlu zabantu noma abantu bengifayifi bezihlalele.
UMnumzana Comfort Mpofu ukhokhela uhlangothi lwabatsha lezifundi kunhlanganiso yeNational Democratic Working Group. Wabexoxa ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi, yena obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa uhulumende uyakulandula ukuthi ubopha mahlayana abaphikisayo. Unobhala omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko uMnumzana Nick Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi akula muntu oncindezelwayo, futhi amapholisa uthi amapholisa aqhuba umsebenzi ngemfanelo. Usexolisile uMnumzana Smelisizwe Sifanda, obengumsekeli kamphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemfundo, kulandela imizamo yakhe yokuxotshisa umbalisi okhuluma ulimi lwesiShona ofundisa abantwanyana eGlenmore Primary School eMathebeleland North, yena engalwazi kuhle ulimi lwesiNdebele. Sebedle phana okumangalisayo abantu ngodaba lolu enkundleni zokuxhumana kulabanye abathi uSifanda uyitshaye ekhaleni, kepha abanye besithi ubambe inhlwa ngekhanda. UEzra Chisa Sifanda usipha lolu daba.
USifanda utshele uZulu ukuba uyaxolisa ngesenzo sakhe ngoba ubone ngani uluphathe kabi udaba lolu, njalo soluphehle uxabana phakathi kwabohlobo lwesiShona namaNdebele eZimbabwe asehlabe umkhosi okwesikhathi eside nababalisi abafundisa abantwana okwesigaba se-early childhood development bengazi ulimi lwabantu besigaba abaqhatshwe khona. Ususwe ngumnangagwa esikhundleni njalo uthe akuqondanga akwenzileyo. Walile namhla ukhuluma lomsakazi weStudio 7 ngodaba lolu. Abazali lezakamizi zalindawo zaphanyika udaba lwazo kumeli lo zikhala ngababalisi abakwazi ukukhuluma isiNdebele. USibanda watheleka ke kuleso sikolo wahle wathi umbalisi uWinnet Maradze kahambe. Indaba yokumxothisa umsebenzi iqale kanje. Abazali babantwana abafunda kulesi sikolo ebubi bathi akubaphathi kuhle ukuthi abantwana be-ECD banikwe ababalisi abangakhulumi ulimi lwabo. Umnumzana Mathew Shaba ngomunye wabo.
Selike lakubona kuphi ukuthi abantwana abancane kangaka banganikezwa umuntu ongakhuluma ulimi lwabo ukuthi abafundise abantwana be-ECD?
Unkosikazi Thali Ncube layo ngumzali womntwana ofunda kulesi sigaba.
I-Ministry of Education is so biased. Awusoze umthole uteacher wesiNdebeleni ekhonala emashonaland. Awusoze. And especially not in these grades that are a foundation grade. Not in ECD. Not umuntu ofundisa abantwana abangakabi kwazi isikhiwo.
Umnumzana Mozi Dlamini layo ukhala ezimathonsi.
Uteacher ufundisani ugrade 0 wena lo sowabuyayo. ECD 1 ngikuthiwa ECD 2 I don't even know. Grade 1 2 3 ufundiswa umuntu okhuluma isiZulu ekhuluma ngesikhiwo.
Amabandla ezombusazo lawo ayasola kwenzekeleyo. Umsekela mongameli we-United Zimbabwe Alliance umfundisi Frank Mhlanga uthi kubi kakhulu okwenziwa ebantwaneni.
I-constitution ile devolution of power. Amalungelo ayadingeka ukuhlonishwa. Ake likhangele amazweni anjengoba South Africa, izigaba nezigaba kuyahlonishwa olwimi lomunye umuntu, luyahlonishwa, akula kubandlululana, kuyasetshenziswana kahle zindimi zonke. Isigaba nesigaba kuba nabantu abakhuluma ulimi laleso sigaba.
Ozithi unobhala jikelele webandla le-Citizen Coalition for Change njalo engusenate eMathele North egoqela iBubi. Umnumzana Sengezochabango uthi uSibanda kawonanga lutho.
Lusize kakhulu ngendaba ka-Deputy Minister osemiswe umsebenzi nguhulumende. Into akade ikhuluma yinto ebalulekileyo kakhulu, ikakhulu emhlubulweni waseMathebeleland. Yikho lapho esinanzelela khona ukuthi abantwana bethu sebe sehluleka khona ukuthi bapase isiNdebele ku-grade 7. Sizakhulumisana ke lohulumende.
Induna uMathema uthi isekelo sombuso asilandelwe kwezemfundo.
Izinduna zake zibuyele i-agenda engiyazo. I-agenda isikhathi esiningi yabuye lohulumende, kodwa ngikhangelela ukuthi yizinye izinto okufanele zikhulunywe. Zingakhulunywa kuphela ukuthi zikhulunywe nguSibanda. Kufanele ukuthi even lapho eParliament kube into enye eba yi-debate, sibe open debate, kulandelwe i-constitution elizwe. Ngoba i-constitution elizwe u-section 6 ukhuluma kabanzi ngendimi zakithi. Kube sokubuya ke i-education policy layo iyakufakaza khona ukuthi umntwana omncane kufanele afundiswe ngolimi lukanini.
Olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye-1893 Matelan Human Rights Restoration Movement. Umnumzana Thembani Dube uthi kuqakathekile ukuthi amalungelo abantu ananzwe.
Yonke imhlobo ifuna umuntu azi ulimi lwabantu babo nxa ezofundisa lapho. Abe ngesilungu bathi abe competent ngalolo limi.
Umnumzana Raymond Majongo unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi uMnangagwa wenze kahle.
We are very disturbed with the Progressive Teachers Union of Zimbabwe.
Even if the minister
the place and the manner in which he did it was totally unacceptable. Because he did not want to score populist points by proving to the community that he had the power to force much teacher.
Isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi bahambisa ababalisi abazi ukukhuluma ulimi lwabantwana balezo zigaba ngemva kokubahlolisisa.
Nxa singahambisi ababalisi laba labaphila ekhuluma isiNdebele uzahlolisisa ukuthi uyakwazi yini ulimi olukhulunywa abantwana. Lokhu kwenzakala ke emofisini ke education lala mahofisi ke e-Public Service Commission. Kungatholakala ukuthi uyakwazi ukukhuluma, yikho ahanjiswa khona ukuthi ayifundisa kuleso sikolo.
Unobhala omkhulu kugatsha lwezemfundo yaphansi uThumisang Thabela walile ukukhuluma ne-Studio 7 kodwa watshela iphephandaba le-Chronicle ukuthi abantwana bonke be-primary school ikakhulu i-ECD kumele bafundiswe ngababalisi abazi ulimi lwabo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo igama lami ngeza Jesus Band.
Kwezipathelane leMelika sesidabule isizwe phakathi isinqumo senkantolo yeSupreme Court yeMelika esokuthi akukho emthethweni ukuthi umongameli waleli lizwe athonisiswe ngamacala awadale esehofisini. Inkantolo le yethule isinqumo lesizolo phezu kodaba lwaye ngomongameli uMnumzana Donald Trump yena oyesithi angeke eteswe amacala ngoba izinqumo ezaphehla lawo macala wazithatha esangumongameli. Abahluleli beSupreme Court abakuhlangothi lwebandla lamaRepublicans bavumelane lo Trump kodwa abakuhlangothi lwamaDemocrats bakusolile lokho besithi kufana lokwenza umongameli weMelika inkosi ngoba sokusitshe ukuthi angenza iloba yini engabotshwa. Umongameli Joe Biden laye usisolile kakhulu lesi sinqumo wakhuthaza uZulu weMelika ukuthi aphume ngobunengi ngolwezi ayevota akhiphe amaRepublicans ezikhundleni ezigoqela ezidale leCongress. Kodwa uTrump usithakazelele lesi sinqumo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe eMelika uMnumzana Tim Moringayi.
Into esiyibonile lapha has never been done in America or in the history of the Constitutional Court, the Supreme Court. Ukuyenza abakwenzileyo for uMnumzana Trump is a slap in the face emthetho oyelizwe lonke ngoba siyakwazi ukuthi iAmerica ithi nobody is above the law but ikathesi ngantwa ama Supreme Court judges lawa amaningi angkhona ama Republican Party bathi bona the president yena lo uTrump njoba eyi Republican is above the law so ikathesi kungantwa kuzahlupa ngoba bona sebekhanya ngantu asebengena ngenela izinto ze politics but bona umele baphonga ucaca ukuthi umthetho umele unje and then kumele ufakwe nje but okwakathesi ngantu hayi sokulenkinga lapha i Republican justice system hiyo ngantu isibusa ngoba siyakwazi ukuthi ngo 2020 uMnumzana Trump azanqotshwe nguMnumzana Biden yena ngokwakhe wayengavumanga ukuthi wanqotshwa ndekhonapha yikho wayenza konke lokho esikubonayo osokuphuma emakhoti so kwakatheswe ngantwa izinto zonke sizamelela ukuthi sibone ngoNovemba ukuthi mbani ozanqoba khona lapha ekhethweni.
Kulabanye abathi uTrump enganqoba kulolu khetho abuyele esikhundleni sikamongameli ulakho ukwenza izinto eziphambana lomthetho esephiwa igunya yisinqumo senkantolo lesiyesithi umongameli ngeke athonisiswe ngamacala awadale esehofisini. Ubona kungahamba ngaleyo ndlela yini?
UMnumzana Trump engaphenduka hayi iAmerika iyabisifanana labo Russia labo North Korea labo China lapha khona umongameli welizwe is the supreme leader and yena angayenza amacala vele uyabe phonga ukuthi hayi ngiyenza according to the presidential office and the immunity anikwe yona yi Supreme Court so okwakathesi sibona ukuthi ukhetho lolo olubuyayo for November luqakathekile ngoba amaDemocrats yeye akhuluma ngokuthi ilaw yeAmerica ayisabambi umongameli welizwe mayingangena esikhundleni eyenza wona la amacala but kungangena omunye lakho ngantu akuzahlupa so hayi lapho uma Democrats kuhlupa ngokuthi babona umnumzana Biden ungantu aseluphele kasakwanisi ukuba efunctiona njengopresident. So lakho ngantu asokulenkinga lapha. Sizabona ngoNovember ukuthi kuzabe kuhamba njani ngoba siyakwazi ukuthi ama independents yiwo abakhethayo the final 2 or 3% encedisa ukuthi umongameli welizwe angene esikhundleni.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Uhulumende uthi uselwisana ngamandla lohlupho lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Umongameli Mnangagwa usanda kusungula uhlelo lweZimbabwe Multi-Sectoral Drug Abuse Plan 2024-2023. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abathakazelele okwethulwe nguhulumende kaMnangagwa bathi lokhu kuveza ukuba uhulumende usevumile ukuthi izidakamizwa zithwalisa nzima abatsha ikakhulu abangenamsebenzi. Omunye wabamukele uhlelo lolu nguNkosiphile Dingane osebenza kunhlanganiso ye-Young People Act.
Sinanzelela kakhulu ukuthi izidakamizwa zijale ukubamba intsha ikakhulu zitshontshe ikusasa labo. Uyananzelela kakhulu ukuthi intsha masezidakiwe ziyangena ecansini zilalela abanye. Ikakhulu uhlasana lokuthi ziyabe zingavikelelanga umuntu ekwanise ukutholakala eselegcikwane or eselesiki.
UMbalenhle Dube uyakusekela lokhu esithi izidakamizwa zake zamthwalisa amagabha avuzayo.
Mina njengomuntu waphunyuka ebubini loba xa uhulumende esenza lokhu ngibona kuzanceda ukuba sonke sivumelane ukuba izidakamizwa sezikhona elizweni njalo seziyingozi elimaza intsha.
Kodwa abanye abatsha bathi okukhathazayo ukuba loba nje wethulwe ugwalo olujulileyo akucaci ukuba uhulumende uzasungula inhlelo ezithiyeneyo kumbe hatshi ezokuvikela abasakhulayo ekuthathweni kwezidakamizwa. Uregan Chuma uthi uhulumende kaphumelanga egcekeni ngenhlelo zokusekela uhlelo lwe-Multi-Sectoral Drug Abuse Plan 2024-2030. Unkosikazi Nomakholwa Mlilo oyenhlanganiso ye-Anti-Drugs Forum laye uthi kumele kube lesikhwama sikahulumende sokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa.
Ukulwisana lezidakamizwa ulwisana labantu abakhulu abangenisa konke lokho okubhenywayo. Awungeke ukwenze ngela loba itiki. Ngabe uhulumende uyabeka isikhwama njalo adinge abantu abafundele umsebenzi lo ukuze sinqobe impi le.
UHebheti Mpala isakhamuzi seHarare uthi kumele uhulumende atshengisele ukuba uzimisele ukuvimba ukuthathwa kwezidakamizwa ngokuba lemithetho eqinileyo.
Umthetho wethu kumele uqiniswe kungancengwa abantu abathengisela abantwana izidakamizwa.
URobert Mabena oweZimbabwe Anti-Drug Network uthi kumele kube lokuqiniswa kwemithetho endaweni lapho okugcinwa khona abantu abayabe besizwa ukuba bachiyane lezidakamizwa.
Lapho okugcinwa khona abantu kulapho okuludubo khona ngoba kulula ukuba abantu baphunyuke bengakacedi inhlelo ze-rehabilitation. Kumele uhulumende akhe indawo ezokwenza lokhu eziningi njalo enze zivikeleke.
Isiphathamandla sikahulumende esibona ngodubo lezidakamizwa kugatsha lwabatsha umnumzana Norris Jafika uthi uhulumende wakhuluma loZulu elungisa ugwalo lwe-Multi-Sectoral Drug Abuse Plan 2024-2030 esithi imali izakuba khona ukuze luphele udubo lolu.
I-anti-drug policy eyenziwa yi-Second Republic yinto enhle kakhulu ekhombisa ukuzimisela kukahulumende weZimbabwe towards fighting drugs. Kodwa nje akulwiswa ama-drugs nje kuphela but ku-secure i-future yeZimbabwe njalo le-future yabantu abatsha ngoba yibo aba-affectwa ngama-drugs kakhulu.
Akwaziwa ukuba kulabantu abaningi kangakanani eZimbabwe abathatha izidakamizwa. Uphenyo olwenziwa inhlanganiso ye-UNICEF ibambisana lohulumende lenhlanganiso ezimbalwa ezizimeleyo lwaveza ukuba abanye abantwana baqala ukuthatha izidakamizwa beleminyaka elithumi okubangela ukuhlupheka imizi echithekileyo lokunye. Iningi lithatha imbanje, injengu lobunye utshwala obungekho emthethweni, umuthi wokukhwehlela i-crack cocaine, glue, nyawope, heroin, kank namaphilisi athengwa okuthengiswa khona imithi ehloliweyo ama-pharmacies. ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors seliphumile kumncintiswano weCOSAFA Cup ngemva kokunqotshwa liqembu lakwele Kenya nge-2-0 namuhla. Amaqembu omabili akusibaya sika Group B. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi indlala isibhokile emadolobheni eZimbabwe njalo ithi kwaBulawayo selikhwelile inani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbule luyalandela uhlelo lweLive Talk. Walivalelisayo nguNtungami Linkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.